Vane chirwere cherurindi vazhinji vanga vave kunwa piritsi rimwe chete panguva imwe inonzi pachirungu fixed dose combination, asi mapiritsi aya ava kunetsa kuwana kunyanya muzvipatara zvehurumende. Amai Sekesai Tsiga ndeumwe wavanga vachishandisa mapiritsi aya. Vanoti pavakashanyira chimwe chipatara chehurumende muHarare vakangowana mapiritsi mashoma shoma uye vave kutyira upenyu hwavo.
Ndauya kuchipatara tikapiwa mapiritsi mashoma shoma asingapedze mwedzi, saka hatichanzwisisi kuti tichaziva kuti kuti tichawana here imwe mishonga yatichapiwa zvakare, sinzi mapiritsi acho ari kunzi ari kushaika nekuti takutotyira utano hwedu.
Muzvare Ulysses Charare vanochengetawo murwere ane rurindi vaudza Studio 7 kuti vakashayawo murwere wavo mapiritsi anongonwa kamwe chete aya. Vanoti vakapedzisira votenga mapiritsi anomwiwa akawanda panguva imwe chete. Muzvare Charare vati murwere wavo ari kutambudzika zvikuru nekutora mapiritsi akawanda.
Munyika medu matumbwa nedambudziko redu asanambona zvakadai. Shuwa kunyo kwaya hakuna mapiritsi pezvidhofiya yaimbomwiwa iya. Iwo mapiritsi etibhiya. Zvino mugwero wangu iyi unoamwa sei nhaidi ndionere unoamwa sei dutu remadrugs iroro. Yange yakanaka pani 60 dosi. Zvazviraramisa chaipo. Zvazviraramisa. Zvino tarira iye dutu iri dutu unoamwa sei nemarutsira ari kuitawo.
Chiremba vanoshanda nesangano reDoctors for Human Rights vaEvans Mastara vati kushayikwa kwemapiritsi erurindi kunoisa varwere panjodzi yekuti mishonga iyi inozogona kutadza kushanda. Vakurudzira hurumende kuti ione kuti mishonga iyi yawanikwa zvinhu zvisati zvaita manyama amere nerongo.
Zvatinoziva TB chirwere chekuti chikasarapwa zvakanaka chinogona kuitisa immune resistance, zvichireva izvo kuti chinenge chisachirapike nemapiritsi atajairira kuwana.
Vamastara vatiwo hurumende inofanirwa kusiya zvekuvimba nemasangano anobatsira voisa mari yakawanda mubhajeti yebazi rezveutano kuti nyika igara iine mari yekutenga mishonga.
Tinofunga kuti nyaya yekuva donor dependent tereke yekuti mapiritsi edu tisave necontrol kuti tinomatenga tichimawana nguvai inyaya yatisingafaniri kujairira. Patinotaura zvesovereignty tinofanira kuextenda sovereignty iyoyo, kukwanisa kuzvimiririra, kukwanisa kuzvitengera mapiritsi eruzhinji rweZimbabwe kuti vasatisasangana nenyaya dzakadai. Saka nyaya yedu inodzokera panyaya yefunding kuhealth ministry kuti healthy basic human rights tinenge tichitarisira kuti hurumende inyuwani yavamunangagwa ikwanise kuti tisarambe tichisangana nenyaya idzi dzekushayikwa kwemapiritsi, sezvo pazvinoitika zvakadai vanotambura ndo vanonyanya kubatikana nezvinhu zvakadai pamusaka pekushaya mapiritsi.
Bazi rezveutano mumagwaro aya rakaburitsa rinotenda kuti mamwe mapiritsi aya ari kushomeka. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti mapiritsi anotengwa kunze kwenyika uye anombononoka kuuya. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kugadzira mapiritsi ayo sezvaimboitwa nemakambani akadai seCAT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.